Imindi ni marvelous mshanganya huye ndi fiti hei no misore na uzedu za nasi china chivabu 16-2019. Vanu waviri vanu nzi waka purwa waka afa uye vanu vanu shika makumi mana waka kuwara shichitevera kurizirwa puti. Kurizirwa puti kwa waka itirwa nevari kuchengeteza minda ima ngoda kwa marange kumanika lende. Ningo zeparamende zino uza gurukota rejemari vantuli nube kuti zino ashina kumira shakanaka amunyaya ze ufumi uo hurikunzi na vanube hurikuita shakanaka. Nyanzi munyaya zeze ufumi zozea kuipa kwa kaita zino munyaya zeze ufumi uye kutidambu ziko iriringa gazi riskwe sei. Nyaya chief ndiweni yekushora urumende pamsoro pema batiruo enjimbo yentaba zinduna kumatebelele ndi north yochiririza munyika vamwe vachitsigira ishe ava vamwe vachivashora. Veruzhinji vojekeserwa nenyanzvi munyaya dzezvemitemo zviri mubhiri re-maintenance of order and peace mutemo mutsva uchatsiva wepublic order and security act. Muchirongwa chelife talk women's roundtable na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai panguva iyo zvinhu zvakaoma mudzimba pamusana pekunetsa kuri kuita zvinhu munyaya dzemari nemagariro evanhu mudzimba. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.